dogora waro we chini chakaitika zvakaitika seni ari kupi anani uye zvakaonekwa here neumwe munhu anogona kutsanangura kuti chini chakaitika ende kana tapedza tinozoita tozoongorora isu zvatinoita nechirungu toiti mental status exam kuti tinyatsoone kuti pane chiri kunetsa here chisina kunyatsomira mushe mafungiro ake nenyu zvese ende pane matest zvatinoita fanika yandataura iyeye kuti EEG inonzi electroencephalogram. Most of the times inotipikira madischarges asinaumira zvakanaka mubrain, saka ndo anoita kuti ticonclude kuti munhu anorwara here nezvaanenge achitaura zvese tinozivisa pamwe chete toconcluda kuti munhu anorwara nepfungwa. Kana taona kuti anorwara nepfungwa tinomurapa. Dzimwe nguva tinozonyorazve kana ari munhu atumirwa kubva kumatare tinozonzi tinyore maripoti yekuti zvinhu zvatakaona ende kana yanga iri mhosva dzimwe nguva vanonzi ngavachiende vanorapiwa.
Makore apfuura aya pane nyaya yamakamboitawo imi yakataurwa zvakanyanya munyika umo yemunhu akaruma muno yechituna, mungatitsanangure kuti zvakafamba sei ipapo?
Zvokwadi munhu aya ndakandiri mukliniki ndikaona auya nemupuriswa, nekuti takachingoinzwawo iri nyaya ina handina kutombofunga kuti chiro chakange chaita. Pavakauya mupurisa achibva ati ndiye munhu uyauya akanzi akanga akuda kuba chituna achibva aruma mhino yacho, handichazivi kuti yakabva here kana kuti yakasara iripo quite some years ago. Takamuongorora sezvo tinongoita mazuva ese, tikamuita matest tikaona zveshuwa kuti muropi make manga mune mazvo zvazvisina kunyatsomira zvakanaka zvandari feya kuti chirwere chinonzi itype yepfari but iyo tinoiti temporal lobe epilepsy, handizivi kuti neshona ine zita ratinonyatsodaidza nayo here. Ende takamurapa zvedi ende patakamuburitsa anga akunyatsoita zvakanaka.